Mavambo evangeri yakanyorwa naRuka. Mavambo evangeri yakanyorwa naRuka. Chidzidzo chedu chakapera chaive pamusoro pemavambo evangeri yakanyorwa naRuka. Sekutaura kwandakaita muchidzidzo chakapera, nhasi uno tiri kupfuurira mberi nechidzidzo chiri pamusorowo zvakare pemavambo evangeri yakanyorwa naRuka. Sekutaura kwangu nguva zhinji, zvinokosha kwazvo kunzwisisa mavambo ebhuku rimwe nerimwe, nokuti zvinotibatsira kuzonyatsonzwisisa zvatinenge tichizopinda mazviri patinenge tava kupinda mubhuku iroro. Dzimwe nguva kuziva munyori webhuku nenhoroondo yeupenyu hwake zvinogona kutibatsirawo kuti tinzwisise kuti sei ainyora kudaro. Kuziva zvekuti vanhu vaivepo panguva iyoyo vaive vanhu rudzii zvinogonazve kutibatsira kunzwisisa kuti sei munyori anyora kudai. Dzimwe nguva zvose izvi hatigone kuzviwana muzvitsauko zvebhuku chaimo, saka patinenge tichidzidzisa mavambo unofanira kunyatsoteerera kuti zvigokubatsira. Dzimwe nguva mavambo ebhuku anoita sechinhu chisina basa, asi zvinobatsira chaizvo. Nhasi tiri kupfuurira mberi nemavambo ebhuku raRuka. Kunyange evhangeri yakanyorwa naRuka iri imwe yemaevhangeri mana atinawo mutestamende itsva, evhangeri yakanyorwa naRuka ine zvimwe zvinhu zvakasiyana zvisimo muevhangeri yakanyorwa naMateo neevhangeri yakanyorwa naMako. Ndinofunga ndakambozvitaura kuti kunyange vanhu tiri panzvimbo imwe tichitarira chinhu chimwe, asi tine maonero akasiyana-siyana zvokuti kana tikanzi tinyore mumwe nemumwe anotobudawo netumwe tusina kubudawo nemumwe. Ndizvo zvatinoona pano kuti Ruka ane zvimwewo zvaanazvo zvisina kunyorwa naMateo, zvisina kunyorwa naMako sekutaura kwandamboita. Tose tinogona kupinda chechi imwe chete tichitenda kuna Jesu mumwe chete, asi tiine maonero akasiyana-siyana pana Jesu wacho. Vamwe vanodzidza zvizhinji paari vachiona zvikuru zvikuru mumwe wasina kana nechidiki chaangapupura pamusoro pekunaka kwake. Tose tinogona kumugamuchira, asi tichimugamuchira nemagamuchiriro akasiyana-siyana. Mumwe anomugamuchira nekutenda nemwoyo wose, mumwe zvemuromo chete. Izvi ndiri kuzvitaurira kuti uone kuti matorero atinoita zvinhu nemaonero atinoona akasiyana-siyana. Chiremba Ruka anotipa zvizhinji pamusoro pemaberekerwo aJesu nemhandara Maria kupfuura mamwe maevhangeri. Unombozvizivawo here, hama mudikani, kuti Jesu akabarwa nemhandara? Kunyange aive Mwari pachake, asi akazvarwa nemhandara. Mumwe munhu ndinofunga kuti zvaive zvave kutotanga kupa mubvunzo maari kuti ko, kana iye Jesu aive Mwari, akazobarwa sei naMaria munhuwo zvake? Hongu, dzimwe nguva tikada kuzvifungisisa tinoona zvichiramba kuti titi Mwari akabarwa nemunhu, asi pana Jesu zvakaitika neurongwa hwaMwari. Mwari vakazviita neurongwa hwavo uye nechikonzero. Mudikani, tiri mumavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Tichanzwa zvizhinji pamusoro penyaya iyoyi kana tichinge tazopinda muevhangeri yakanyorwa naRuka chaimo chaimo. Kunyange tose tichiziva kuti kwatiri isu vanhu hazviitike kuti mhandara ibare, asi ichokwadi kuti ndizvo zvakaitika pana Jesu Kristu. Jesu akabarwa nemhandara. Muevhangeri yakanyorwa naRuka, Ruka achinyora mumagwaro ake anotipa minana inokwana kuita makumi maviri kana kuti 20. Paminana yose iyoyi pane mimwe minana mitanhatu kana kuti 6 yatinowana mubhuku raRuka chete, yatisingagone kuwana mune mamwe maevhangeri. Pamusoro peizvozvizve, Ruka anotipa mifananidzo inokwana kuita makumi maviri nemitatu kana kuti 23. Pakati pemifananidzo yose iyi, 17 kana kuti 18 yacho inowanikwa muevhangeri yakanyorwa naRuka chete. Haimo mune mamwe maevhangeri. Mufananidzo wemwanakomana akarasika nemufananidzo wemusamariya akanaka ndiyo mimwe mifananidzo yatingataure nezvayo yatinowana muevhangeri yakanyorwa naRuka chete. Unogona kuonawo pano kuti Ruka aipawo zvimwe zvatisina kupiwa nevamwe. Tinodzokerazve kunyaya iya yandaitaura kuti vanhu tine maonero akasiyana-siyana kunyange tichitarisa chinhu chimwe chete. Tiri ipapo ndinoda kuzviburitsa pachena kuti kunyange nematsananguriro atinoita zvinhu anosiyana. Mumwe anogona kutsanangura chinhu muchidimbu, achingonanga zvakanaka kumusoro wenyaya. Mumwe ndiye anotsanangura achipoterera poterera. Mumwe anoti kana achitsanangura chinhu anoda kuva nechokwadi kuti hapana kana kandasiya chero nekaduku hako. Ini ndinoona sekunge ndizvo zvainge zvakaita Ruka izvozvo. Ndosaka akazova nezvimwewo zvizhinji zvisina kunyorwa nevamwe. Nokusada kusiya kana nekamwe hako, Ruka akanyora minana nemifananidzo mizhinji kusanganisira wemwana muparadzi newemusamariya akanaka. Mifananidzo yose iyi yaitaurwa naJesu pakudzidzisa kwake, asi vamwe vanyori vevhangeri vaivepo havana kuinyora. Zvinogona kuti zvichida havana kuinzwa here kana kuti vakangoitorawo sechinhu chisina basa hamheno. Zvinogona kudaro nekuti chero nhasi tinozviona zvichiitika kunyange mukudzidza chaimo. Vamwe vanogona kukoshesa nokutora zvose, vamwe vachitorawo chete zvavanofunga kuti ndizvo zvinokosha. Ruka anotipawozve nhoroondo pamusoro pekufamba kwakaitwawo naIshe wedu Jesu achienda kuEmausi. Handifungi kuti pane mumwe munyori wevhangeri akanyatsotsananguravo saRuka. Izvi zvakanyorwa naRuka pamusoro paJesu zvinoratidza kuti Jesu aingove semunhu kunyange amukazve kuvakafa. Ruka anotiratidza kuti kumuka kuvakafa hachisi chinhu chepamweya, asi chinhu chepanyama, chinhu chemumuviri. Muviri ndiwo unomuka kuvakafa. Vamwe vanotaura vachiti aiwa, Jesu haana kumuka mutumbi wake, asi wakangomuka pamweya chete. Zvino ini ndinobvunzawo ipapo kuti chakashayikwa mubwiro chaitarisirwa nevanhu chii? Mweya here kana kuti mutumbi? Mutumbi waJesu ndiwo wakashayikwa muguva, kwete mweya. Kana dai taigona kuvaona ivo vakaenda kuguva tikavabvunza kuti chavaitsvaka kuguva chaiva chii, vaititaurira kuti mutumbi waJesu. Mweya vaigoutsvaka kuti vauzodze zvinonhuhwira here? Nyama ndiyo yavaida kuzodza zvinonhuhwira. Saka kumuka kuvakafa kwemuviri kuriko? Chinomuka kuvakafa kana tichitaura nyaya yekumuka kuvakafa kwatiri kutaura pano inyama kana kuti muviri kana kuti mutumbi. Jesu akamuka kuvakafa nomuviri wake, chero uchizoshandurwa hawo muviri kuva muviri wemweya, asi muviri ndiwo unomuka. Unogona kuverenga pamusoro penyaya yekushandurwa kwemuviri kubva mutsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 15 pandima 44. Tsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 15 pandima 44. Chiremba Ruka aishandisawo mamwe manzwi achiremba chaivo. Zvisine hama mudikani, tati tichiri kuongorora mamiriro evhangeri yakanyorwa naRuka uyo aiva chiremba. Ndinoona kuti imomo mumavambo evhangeri yakanyorwa naRuka ndadenha dzimwe nyaya dzinokudenhawo iwe kuti uzodawo kuteerera. Handiti mavambo akangofanana nenzwisa chete. Kana wave kuda kudya chaiko, ngatisangane apo patinenge tichizodzidza evhangeri yacho yakanyorwa naRuka sezvairi. Iko zvino ndinoda kuti timboongorora mamiriro nezviri muevhangeri yakanyorwa naRuka neurongwa hwazvo. Tichidzidza mamiriro evhangeri yakanyorwa naMako nezviri mariri, chikamu chekutanga ndechekubarwa kwemunhu akakwana nemhuri yake. Izvozvi tinozviwana kubva pachitsauko chekutanga kusvika pachitsauko chechitatuwo zvakare muevhangeri yakanyorwa naRuka. Mamiriro acho akamira sezvizvi. Chekutanga inyaya yekutaurwa kwenhau yekuzvarwa kwaJesu naJohani Mubhabhatidzi. Tiri pachikamu icho chizve, pane zvikamuwo zviripo. Chekutanga chine chinangwa cheevhangeri. Chinangwa cheevhangeri tinochidzidza kubva pachitsauko chekutanga, kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina. Mudikani, ndinofunga ndakambotaura kuti hapana chinoitwa pasina chinangwa. Tabva ipapo, asi tiri muchitsauko ichochi chekutanga, tichitangira pandima yeshanu kusvika pandima 25, tinodzidza kuuya kwemutumwa Gabriel achiuya kuna Zakariya achimuudza pamusoro pekuzvarwa kwaJohani. Chechitatu chinotevera kubva pandima 26 kusvika pandima 38, tinoona mutumwa mumwe chete iyeyo akazviratidza kuna Zekariya achizviratidzawo kuna Maria achimutaurira nenyaya yake yekuzozvara ari mhandara. Mwari vakatozviita nechikonzero sekutaura kwandakamboita kuti Jesu akazvarwa nemhandara. Zvakatorera Mwari kuti vatume mutumwa wavo kuti aende kuna Maria mhandara kunomuudza pamusoro pekubara Jesu. Chimwe chinhu chechina chatinowana muchitsauko ichochi chekutanga kubva pandima 39 kusvika pandima 56 inyaya yekushanya kwaMaria achishanyira Erizabeth. Maria paakasangana nemutumwa haana kungonyarara chete kana kungogara, asi wakasimuka akashanyira Erizabeth. Muchitsauko chekutanga imomu kubva pandima 57 kusvika pandima 80 tinoona chinhu chechishanu. Chatinodzidza ipapo inyaya yekuzvarwa kwaJohani. Ndakataura ini ndichiti muchikamu chekutanga chemamiriro nezvirimo bhuku raRuka tine zvimwe zvikamu zvidiki zvine zvikamu zvazvowo. Iko zvino ndinoda kuti tiongorore chikamu chechipiri tiri pasi pechikamu chikuru chekutanga. Chikamu ichi chiri pamusoro pekubarwa kwaJesu nekugamuchirwa kwaJesu pamwe nekudzingiswa kwake. Zvisiri izvozvo chete, asi kunyange nerwendo rwake kuenda Jerusarema aine makore 12 chete. Zvakanaka, pasi pechikamu ichochi, chikamu chidiki chekutanga chinotangira pachitsauko chechipiri kubva pandima yekutanga kusvika pandima 7. Ipapo tinodzidza pamusoro pekuberekwa kwaJesu paBheterehema mudanga rezvipfuwo. Usakanganwa kakuti tiri muevhangeri yakanyorwa naRuka. Kubva pandima 8 kusvika pandima 20 yevhangeri yakanyorwa naRuka tinodzidza pamusoro pekugamuchirwa kwaJesu. Tirimo muchitsauko ichochi pandima idzodzi tinoonawo ngirozi dzichitaurira vafudzi pamusoro pekuzvarwa kwaJesu. Zvaitika saizvozvo, vafudzi vanoshanyira danga rezvipfuwo vachida kunoona Jesu ainge azvarirwa mudanga rezvipfuwo. Ini ndinogarotaura kuti nyaya iyoyi inondibata kwazvo kuti Jesu akazvarirwa mudanga rezvipfuwo. Dai zvainzi munhu anogona kusarudza achiri mudumbu raamai vake, hakuna waimbobvuma kunyange napaduku kubarirwa mudanga rezvipfuwo, nekuti inzvimbo yakazvidzika. Asi mudanga rezvipfuwo imomu ndimo makabarirwa Ishe Jesu Kristu, mambo wemadzimambo naIshe wemadzishe uye muchinda werugare. Zvisiri izvozvo chete, asi mwanakomana waMwari wekumusoro-soro akaberekwa ari oga kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Mudikani, Ishe Jesu akaberekerwa mudanga rezvipfuwo zvichiitirwa iwe neni chete kuti tigoponeswa. Tinoona kurevesa kwaMwari pamusoro peruponeso rwakweiwe neni. Chinhu chechitatu chinotevera inyaya yekudzingiswa kwaJesu kubva muchitsauko chechipiri pandima 21 kusvika pandima 24. Tichangobva panyaya iyoyo tinobva tangopinda muchiitiko chimwe chinosanganisira umwe murume ainzi Simeoni mutembere. Chiitiko ichi chinova chinhu chechina kubva pana Ruka chitsauko chechipiri kubva pandima 36 kusvika pandima 40. Tinoona chiitiko chechishanu muchiitiko ichi tinoona chichisanganisira mumwe munhukadzi ainzi Ana. Chiitiko ichi chaive chei? Tichatarisa zvizhinji apo patinenge tava kuzoongorora pamwe nekudzidza zvakadzika dzika muchitsauko ichochi. Tiri ipapo tinodzidzawo nezvenyaya yokudzokera kuNazareta. Tichadzidzawo pamusoro pekushanya kwaJosefa nemhuri yake yaisanganisira Maria naJesu kuJerusarema. Panguva iyoyi Jesu aive nemakore 12 kana kuti 12. Nyaya iyoyi tinoiwana muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chechipiri kubva pandima 41 kusvika pandima 52. Chiremba Ruka anobva ataurawo sachiremba kuti Jesu aikurawo zvakakwana pamuviri nepfungwa zvose. Ndicho chimwe chinhu chinondifadza kuti Jesu paaive pano pasi akararamawo semunhu, achikurawo semunhu sezvatinongoitawo isu, sezvaakabarwawo semabarirwowo atakaitwawo isu. Vamwe vanhu vanofunga kuti Jesu aive chimwe chinhu asinganyatsonzwisisa. Aiwa mudikani, Jesu aive asiri chimwe chinhu kana kuti chimwari-mwari. Paakanga ari pano panyika aive Mwari akakwana, asi ari munhu akakwana. pachirungu zvikuru sei muzvidzidzo zvebhaibheri kana kuti zvidzidzo zveumwari inonzi theology yayai vanoiti very god kureva kuti akanga ari mwari chaiye chaiye ari munhuwo zvakare muteereri jesu aiva asiri chimwe chinhu chisinganzwisisiki asi jesu aive mwari akabarwa panyama kuburikidza nemhanda ramariya kana tikada kumuisa kudivi revanhu aikwana kana tikada kumuisa kudivi ramwari aingokwana saka aive mwari mumuviri kudivi remuviri aitokurawo sezvinoita miviri yedu chikamu chechitatu pachikamu chekutanga chikamu chechitsauko chechitatu chitsauko chechitatu chine ushumiri hwajohani mubhabhatidzi kubhabhatidzwa kwajesu pamwe nedzinza kana kuti madzitateguru amariya chitsauko chechitatu muevhangeri yakanyorwa naruka kubva pandima yekutanga kusvika pandima 20 tinodzidza ushumiri hwajohani chinova chinhu chekutanga chinhu chechipiri inyaya yekubhabhatidzwa kwajesu nyaya iyoyo iri pachitsauko 3 kubva pandima 21 kusvika pandima 22 ipapo pakabhabhatidzwa Johani tinoona kubata kwamwari vatatu mumunhu mumwe Jesu ndiye aibhabhatidzwa mweya mutsvene akaburuka Mwari Baba vakataura vari kumusoro vachiti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda mumunzwei madzinza kana kuti madzitateguru amariya ndiyo imwe nyaya yechitatu inotevera tichiiwana kubva pandima 23 kusvika pandima 38 muevhangeri yakanyorwa naruka chitsauko chechitatu mariya aivewo werudzi rwadhavhidhi unogona kuwana izvi muevhangeri yakanyorwa namateo chitsauko chekutanga chikamu chikuru chechipiri chemamiriro ezviri mubhuku ramako chinotaura pamusoro pekuidzwa kwemunhu akakwana uye pamusoro pekurambwa kwake nevekwake jesu akaedzwawo sezvatinongoitwawo isu nhasi asi pana jesu ndinofarira kuti haana kudzokera shure kana kuzvipa kune zvakaipa mushure mekunge aedzwa sezvatinoita isu nhasi uno jesu akakunda chivi jesu akakunda muedzo jesu akakunda wakaipa jesu akakunda saka iwe unogona kukunda Jesu akakunda saka ini ndinogona kukunda iwe neni tinogona kutarisana nechivi mumaziso medu tichichikurira kwete nekungwara kwedu kwete nekuzvibata kwedu asi nekuda kwekukurira kwatinopiwa kuburikidza nebasa rakaitwa naJesu Kristu nenyasha dzavo nguva zhinji chekutanga muchitsauko chechina muevhangeri yakanyorwa naruka inyaya yekuedzwa kwajesu nyaya iyoyo iri muevhangeri yakanyorwa naruka chitsauko chechina kubva pandima yekutanga kusvika pandima 13 chechipiri tinenge tave kubva pandima 14 kusvika pandima 30 ipapo tinodzidziswa kudzoka kwajesu kugarereya nekunazareta tinoonazve kurambwa kwajesu nevekwake kwaakaitwa tinoonawo jesu achibatawo mashoko kubva kuna muprofita Isaya chitsauko 61 pandima yekutanga neyechipiri nepandima 18 izvi unozviwana muevhangeri yakanyorwa naruka chitsauko chechina pandima 18 chinhu chechitatu tinoona jesu achitora Kapenaume senzvimbo yake chaiyo yaaizotora nguva zhinji ari kana kuti muzinda wake tiri ipapo pachitsauko chechina kubva pandima 31 kusvika pandima 44 unoonawo kupfuurira mberi kweushumiri hwajesu kristu kana ndichitaura ushumiri hwajesu ndinenge ndichitaura basa raiitwa najesu panyika kusanganisira kuparidza nekuporesa nezvose zvaaiita ari pano pasi jesu anopfuurira mberi neushumiri zvisinei nekuti vanhu vekwake vaimuramba mumavambo ebhuku rakanyorwa namako kana kuti evhangeri yakanyorwa namako tichitarisa isu mamiriro nezvaive mubhuku rakanyorwa namako takaona zvinhu zvakawanda pamusoro pezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura izvi. Zvino iye zvino tiri mumavambo evhangeri yakanyorwa naRuka, tiri mumamiriro nezviri muevhangeri yakanyorwa naRuka, ndinoda kuti tipfuurire mberi muchidzidzo chinotevera, tichitangazve chimwe chikamu chikuru chechitatu chinotaura pamusoro peushumiri hwaJesu munzvimbo yainzi Garireya. Chikamu ichochi chinobva pachitsauko chechishanu kusvika pachitsauko chepfumbamwe, kana kuti evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 5 kusvika muchitsauko 9. Hama mudikani, tanga tichipfuurira mberi nemavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Muchidzidzo chinotevera tichange tichipfuurira zvemberi nemavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Chandinokukumbirawo ndechekuti unamate kuna Mwari kuti akupewo mweya wekunzwisisa, kuti ugone kunzwisisa chidzidzo chino. Nokuti kana pasina kuzarurirwa namweya, hapana kunzwisisa. Hazvigoni kuti munhu unzwisise shoko raMwari pasina kuzarurirwa naMwari, pasina kuzarurirwa naMweya Mutsvene. Ndosaka Jesu pavakanga vachiti pachivimbiso chaMweya Mutsvene muevhangeri yakanyorwa naJohani, vakataura ivo vakati, kana iye mweya wachokwadi auya, achakuzarurirai chokwadi chose, achakubatsirai kuti munzwisise. Saka unoda mweya waMwari kuti unzwisise chokwadi chaMwari, unoda mweya waMwari kuti unzwisise shoko raMwari, unoda mweya waMwari kuti pfungwa dzako nemweya wako zvizaruke zvigone kugamuchira chokwadi chinobva kuna Mwari. Ini ndinoti Mwari vakukomborere.